you right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 22/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakaramwa mabasa.
Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muzvipatara nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichikura munyika.
Matudolas asira manyiwa naye data arambirwa kuti kana ndatosira apa mamwe mutano kuno yashandisa kwada kuenda kumashopu but market chame chame mandavu aramba matudolas garuti anoshanda kubank.
Vamwe vanhu munyika voenderera mberi nekuramba mari dzemabond notes.
Tiri kuti isusu kana hurumende iyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno machina hanga azogari achiita izvozvo.
Chimwe chizvarwa chekuchina chopfuura vashandi vacho kugweru zvokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhauzidu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489 vafa vari vatanhatu kana kuti 6 vanhu vapora vave makumi matanhatu nevana kana kuti 64 vanhu vavhenekwa utachiwana uhwu vadarika zviuru makumi matanhatu nezviviri kana kuti 62,000 asi zvinhu muzvipatara zvinonzi hazvina kumira zvakanaka sezvo vamwe vana chiremba navana mukoti vachiri kuramwa mabasa. Vana mukoti ava navana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi vachitaura nebepa nhau reHerald, mutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vaGeorge Charamba, vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvipira kuona kuti vashandi vehurumende vatambiriswa mari iri nani. Vacharamba vanoti mari yakawedzerwa nehurumende vhiki rapera kuvashandi haimisi nyaya yenhaurirano yekuwedzerwa mari kwevashandi. Asi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kana vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi ravo Dr. Gibson Mushanga sezvo vasina kupindura mubvunzo yatavatumira paWhatsApp. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Zulu Studio 7 abata munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakaramwa mabasa kubudikidza negwaro ravakanyora vakasaina musi weThursday last week vachidimanda mari muhoro wemaUS dollar.
Pane musangano wamakwanisa here kuti muite nehurumende nezvenyaya?
Kusvika pari nhasi hapana musangano watovadedzerwa nehurumende kugozotaura zvichemo izvi zvevashandi pamwe chete nevanovamiririra. Tiri kukurudzira hurumende kuti kudai ita nekuchimbikidza kudaidzira musangano uyu kuti itaure nevanomirira vashandi kuitira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vanhu vakwanise kupiwa mari dzinokwanisa kuvararamisa vachienda kumabasa vagonora pavanhu nekuti pari zvino muzvipatara medu varwere vanoda kubatsirwa navana mukoti vari kutambura vachishaya anovabatsira.
Sika iyo hurumende inoti iri kutoshamisika kuti imi muri kuramwa mabasa nekuti makangozviita zviri zvechimbi chimbi.
Hapana kushamisika kuri kutaurwa apa nekuti mari dzakatambirwa nevanhu ma2500 ma3500 imari dzekuti hadzikwanisi kutora mushandi kusvika kupera kwemwedzi and zvinhu zviri pachena kuti mari idzi hadzikwani and kubva patakatambira mwedzi wakapera muna Mei kusvika mwedzi uno muna Juni zvinhu zvakwira zvokuti muzvitoro zvokuti makurira zvakaita iwayo hakuna asiri kuzviona angatoshamisika munhu anonga asiri muno muZimbabwe kana ari munhu ari muZimbabwe munhu anozviziva kuti zvinhu zvakakwira zvakanyanya zvokuti hazvisaita pasina tarisiro yekuti mushanda angatambira mari iri pasi paya akatambira muna Mei oitambira muna Juni izvo zvinhu zvakwira zvokuti dhu saka nyaya iyoyo haifaniri kumhuka chamadza kana munhu inyaya yekuti inotoda kuti hurumende iuye tigare pasi titaurirane vaise mari yekuti vashandi vakwanise kurarama vakwanise kuya kumabasa vagoshanda.
Asika vamwe vari kuti imi savana mukoti makatora mhiko yekubatsira varwere nekudaro kuda kuramwa mabasa kunogona kukanganisa zvikuru utano hwevanhu vakawanda munyika umu.
Vana mukoti vanhu vanofanira kushanda vakaguta vanofanira kushanda vasina stress vanofanira kushanda psychologically mentally vari stable so that vanokwanisa kubatsira varwere nekuti varwere vanhu vanoda kubatsirwa nemunhu akasununguka ari kufara asina stress kuitira kuti pasaita mamistakes akawanda nekuti tinodila neupenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvanhatu kana kuti 306,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu kana kuti 8,115 vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 146,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 8.9 million. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inotumwa America ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezvisere kana kuti 468,000 vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye kugara kwakanaka musangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS mudunhu reMasvingo amaishela Chirisamhuru vasungwa nemapurisa anhasi kuMasvingo kwakare mushure mekuratidzira kwaitwa nevarayiridzi mudunhu iri vachida kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica. Gweta riri kumirira amai Chirisamhuru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu endumureri vanoti amai Chirisamhuru vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga uye vanga vakachakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeChikato paine tarisiro yekuti vachazoendeswa kudivi rematikitivha reLaw and Order. Varayiridzi vanodarika zana nemakumi mashanu varatidzira pamahofisi edzidzo muMasvingo vachiti vanoda kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica inoita madhora mazana mashanu nemakumi maviri pamwedzi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Hurumende yakawedzera vashandi vayo mari dzemihoro svondo rapera Asi mari iri kurambwa nemasangano ose anomirira vashandi achiti havana kutanga vagarwa nawo pasi. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yagara iri kuronga kusangana nevashandi vayo kuti vazive nyaya dzemihoro mwedzi uno. Munyori wesangano reATUS vaRobson Chere vanoti bari zvino nhengo dzavo chete ndidzo dzaratidzira asi vane tarisiro yekubata nemasangano evashandi mune ramangwana. Vachere vanoti vacharatidzira nyika yose kusvika hurumende yavabhadhara mihoro yavo nemadhora ekuAmerica aivanoti anokwanisa kutenga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nasi isu sesangano rinomirira varedzi vekumaruwa tavanongoti tichapinda mumigwagwa tichiprotesta kuratidzira nenyuto yemari yatiri kutambira. Muhoro watiri kutambira unowa muhoro usina zvauri kushanda. Tiri kutambiriswa mari yatinongoti yakangofanana nemutero wembwa isina kana chekuti ingashande chii. Saka mukuratidzira ikoko kwaitawo kuti dzimwe nhengo dzedu dzawanikwe dzichasungwa. Kutaura kunotina provincial secretary wemasvingo province vanova agenda secretary vari vatori mukati memaoko emapurisa kutaura kwatiri kuita izvozvi. Gweta riripo riri mubishi kuumira kuti vaone kuti vachaburiswa here. Asi vari kuchadzwa nepublic violence ndo chaji yawapiwa pari zvinozvi.
Chii chaita kuti mupinde mumigwagwa? Vachere tichiona kuti hurumende ichangobva kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro.
Chaita kuti tiratidzire inyaya yemihoro yatiri kutambira mishoma nini isina zvainoshanda mari isingabatiki mhuri dziri kufa nenzara isu vashandi tichitadza kana kuwana chokudya nekuda kwekuti mihoro yatiri kutambira mishoma. Izvo zvekuti takawedzerwa mari, mari yatakawedzerwa isu hatina kuitambira nekuti hapana nhaurirano dzanga dziripo panyaya yemari iyi. Uye zvekare isu hatina kumbobvira takumbira kuwedzerwa mari asi takangoti isusu zvinhu zvese zvaakutengeswa mumaUnited States dollars. Saka hurumende ngaitipe mari yedu iri mumaUnited States dollars sekuwirirana kwatanga takaita ivo vakawandika vachatyora chibvumirano ichocho. Saka isu kuratidzira kwatiri kuita hakuri pamutemo uye ticharamba tichienderera mberi.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here mukuratidzira kwamuri kuita kuvachere?
Kuratidzira kwatiri kuita isu tiri kuratidzira tichifamba nenhunha dzedu sevashandi. Saka hazvinei kuti munhu anova weorganization ipi kana angori mushandi ari kunyunyuta anenge aripo achikurudzirwa kunge tinge tichiratidzira tiri pamwe chete. Hongu hazvo kuti mamwe masangano haasati aburitsa mastatement ekuti vari kufamba nesere pachirongwa chekuratidzira. Asi isu mukuratidzira kwatiri kuita tine vakawanda vari kutobva kune mamwe maorganization vari kuuya vachiti nyaya dzevashandi dziri kutikanganisawo isu vashandi tiri panguva yakaoma. Saka ngatiratidzire tiri pamwe chete uye tiri kuzvitambira zvikuru kuti mukufamba kwatiri kuita iyi yava nyaya yemaworkers, yava nyaya yevashandi zvisinei kuti uyu ndowekwaTools, uyu ndowekuPTUZ.
Vanga vari munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Nyaya yanga ichitarisirwa kunzwikwa mudare nhasi yekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe vanove nhengo yeMDC Alliance nemutevedzeri wasachigaro wesangano revechidiki reYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri pamwe nemutevedzeri wemurongo wemabasa muzvare Netsai Marova vamiswe pamberi pedare yatadza kufambira mberi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vachuchisi vehurumende vati vanga vasati vagadzirira kupikisa zvavakatura mudare zvekuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vabhamu vati vave kutarisira kuti nyaya iyi ichapinda mudare mangwana. Vatatu ava vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori asi hurumende inoti vari kureva nhema kuti vakapambwa nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende, vakumbira yehodzi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Ma
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kunyange hazvo gurukota zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vanhu vatambire mari dzakanyorwa kuti bond notes, vamwe vakawanda munyika vari kuenderera mberi nekudziramba vachiti vanoda dzakanzi dollars. Mari dziri kurambwa ndedze madhora maviri nemadhora mashanu uye dzesirivha. Vanhu vari kuti vanoda itsva dzemadhora gumi nemadhora makumi maviri dzakanyorwa kunzi Zimbabwe dollar. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kurambwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono amai Mata Toriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizovashandisa kutenga madhora ekuamerica kwavanohodha.
$2 asira manyuwa naye ndato arambirwa kuti kana ndatosiyira apa mwami mutano kuna unu ya shalika kwa dawe ndo kumashofu pati mwageti chamo cha ima ndavu arambo matudula waruti anu shanda kubank shandi kumageta shadi iwa kwezi iwa kwanisa kwa shanisa kutenga US kwezi iwa ruti nzwa wargo woda ni US so iyo kutiwa kwanisa kutenga US avasu kwanisa kutenga US kwa matudulaz akudara kanzi konda ya asutambi.
Amai Toriro vanotukurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Which means kuzvazvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa $5 hakusisina chinhu $2. Kana ini chinhu zvandaodha handangoisa makapu yangu ndangotangirawo pa $5 kuti ndiavoid $2. Handikwanisa kumudza munhu anisuda $2 asinongomudza kuti $5.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga nema$2 mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva yema$10 kana ma$20 sematauriro aamai Shelter Chipuriro.
Heni kana wakuya ni $2, chakukwira, chakachiri 25 cha 30, chakachiri 30 cha 35, chakachiri 35 cha 40, ni $2, madola walumaona.
Masoja anonzi arikumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari ikidzi, asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rimwe ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hachina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAlfios Makotore vanga vasingabatike pambozha nhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchichwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Zviro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUS dollars kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakupreferi kana kuti vakunyanyodaravirao kuti vagamuchire maUS dollars kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystem medu mane zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe, iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamwe yafa dzaapfungwa dzekutya kuti mangwane nongomuka isisashandi.
Vakuchichwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu. Vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation kukwira iri kukwira mazuva ese nemanotsi madiki wawo hatiri kuti nzuva aripo but inflation iri kuramba ichikwira.
Mashoko kuvatore venhau, Reserve Bank of Zimbabwe yakati vanhu vanofanirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ yakatiyo vane mari diki izi vanokwanisa kuenda kunodzichinja kumabhanga. Kurabwa kwemari diki kunonzi kuri kuitikawo mumaguta akawanda anosanganisira Masvingo, Mutare, Karoi, Kadoma neBulawayo. Vemichovha inotakura vanhu vave kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa chenyika yekuChina chinove mukuru weimwe kambani inoita zvekuchera goridhe chakasungwa mushure mekunzi chakapfuura vashandi vaviri pamaofisi ekambani iyi mugweru nezuro mangwanani. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gwaro remapurisa riri mumaoko eStudio 7 rinoti chizvarwa chekuChina ichi vaZheng Shuelin avo vane makore makumi mana nerimwe yekuberekwa vakapfuura vaKenneth Tishaona vane makore makumi matatu nemapfumbamwe navaWendy Chikwaira avo vane makore makumi matatu nerimwe. Gwaro iri rinoti pakaitika kusawirirana pakati pavaZheng nevashandi mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vaZheng vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. VaZheng vakazobudisa futi diki yavaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbo rerudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe. Vanonzi vakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridza zvefuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana rimwe bara rikakuvadza vachikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira mugweru asi vachikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Inspector Joel Ogoko, vabvuma kuti pane nyaya yakadaro yakaitika. Asi vati havangakwanisi kutaura zvakawanda kusanganisira kuti vaZheng vachaenda kudare rini. Vati nekuda kwekuti vaZheng chizvarwa chekune imwe nyika, zvose zvine chekuita nenyaya iyi zvinotaurwa nemuzinda wemapurisa kuHarare. Muzinda weChina muZimbabwe waburitsa mashoko kuvatori venhau uchiti uri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi. Muzinda uyu wati unovimba kuti mapurisa achaferefeta nyaya iyi zvizere uye haizi kuzokanganisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Muzinda uyu wati hapana munhu ari pamusoro pemutemo, asi muzinda uyu wangotaura nezvekupfurwa kwemunhu mumwe chete. Mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mudunhu reMidlands vakuda kwashe Munengiwa vati kunyange hazvo nyaya iyi ichiri mumaoko emapurisa vanoshora chose kwavati kuisa mutemo mumaoko avo kunoita vakuru vakuru vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vakawanda vari munyika. Vati sangano ravo harizopeta maoko richirega vanhu vekuChina ava vachiita madiro ajojina munyika.
Izvozvo hatizozvigamuchiri ende izvozvo tichazvirwisa. Tiri kuti isusu kana hurumende iriyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina haangazogari achiita izvozvo. Isu sezvesiti tichimatendera.
Hurumende yebato rezanu PF inoverenga nyika yeChina pakati penyika dzaine ushamwari hwakakura nadzo, asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vanorarama neHIV AIDS vanoti vari kusangana nedambudziko guru rekushaya mimwe mishonga yavanopiwa kuzvipatara nemakirinika ari pasi pekanzu yeHarare. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vari kusangana nematambudziko aya ndivaSebastian Chinhaire. Avo vanogara kuWarren Park vaChinhaire vanoti vave nemazuva akawanda vasina kunwa mishonga miviri yavanopiwa kuWilkins Hospital zvokuti vava kusyira utano hwavo uhwo hwanga wagadzikana zvakanakisa.
zvakatanga chitsi tikaenda kuno collecta mishonga yedonzi izvo ndikwanisa kuwana mishonga ye 1 week chat nekuti yanga ichishota nguva iyoyo abba cover ndoyainetsa atazi yanga ichiwanika kuzoti last Thursday patakaenda kwakare ikoko chida ndo collecta futa po 1 week supply ndopatakaudzwa kunzi mishonga hapasina zvachose atanasho kuna kupa abba cover iripo but atanasi hakusisina saka motoenda mundotenga
pachinhai revanoti vakaudzwa kuti vaende kunotenga mushonga uyu kumachemist asi vakatadza kuhutenga nokuti mari yacho yaidiwa ndeyekuamerica iyo vakange vasina sezvo vasisashande
hapana kwaunoona atazi yacho 1 week supply less than $25 and kwanisa kumbokwanisa kuwana mari yakafana naiyo $25 yemari saka taakutotya kuti kushota kuri kuita mishonga iyoyo ichatidzorera kumashure ichaita zvakare kuti tikwanise kuzotadza kuona pfiti iwayo todzorera the whole struggle yeHIV and AIDS fight kumashure
vachinhai revanoti vanhu vese vari pamishonga yeatazo neabacavir vari kutadza kuwana mishonga iyi chokuti havachaziva kuti voita sei
takutosvika kuti hakudzokera mashure zvakare ndozvine zvanyanya kunetsa izvozvo takatoti wandei zvokutoti vese munhu wese ari kutora combination yandinotora inini havana kutombovawana zvokuti chete sinobva munziro dzakasiyana-siyana tese zvokuti pana apa dai angozvigara mugareni pak pano vamwe sendaikwanisa kutaurira
vachinhai revanoti vanhu vakapiwa nhamba dzokuti vapote vachifona vachibvunza kana mishonga yavo yaveko
abva pane mimi mangwana chachayo kana kuti Monday mukaenda pakare paoi hamumbotadza kuona vanhu sufu vari kudzorwa futi vari kuyaipa pachitaurwa kunzi mishonga hapana bhekuti takatopuhwa manumbers yekuti tifone tipote tichifona tichibvunza kuti mishonga yavapewo here havasi kutombozivo kana ivo kuti mishonga ichawanika rini iwe saka ndozvatakutya izvozvo zvekuti paanozowanika tinenge tichimwei tinenge taapapi ini handina saka ndaane 3 days ndine 1 combination yandiri kumwa iyoyo imwe chitati HP yacho handina
kunyange hazvo paine mushonga wakaparurwa gore rakapfuura unonzi dolutegravir vachinhai revanoti hazvisi sinyore kungonwa mushonga wese wese nokuti panofanirwa kutangwa paongororwa zvakadzama munhu asati apiwa mumwe mushonga
saka ivo tinotonzwa kuti wakanaka chaizvo isu watanchimwa isusu nguva taimwe yanga ine maafter effects akawanda but tiri kunzwa kunzi iwo mushonga wamuri kutaura iwoyoyo wakanaka hauna maside effects haupuwe isusu tiri pasecond line masecond liners ndo vanhu vanenge vakaita treatment failure pafirst line ukapinda pafirst line vaya pakaita treatment failure for any reason unoiswa pasecond line yacho iyo
matambudziko ari kusangana navachinhaire matambudziko ari kusanganawo nevanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika sangano reUN AIDS rinoti vanhu vanorarama neHIV muZimbabwe vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 paBelvedere Council Clinic neWilkins Hospital inoratidza kuti mishonga yakaita seatazo neunonzi abacavir iri kunetsa kuwana izvi zvakatsigirwa nachiremba mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr Prosper Chonzi avo vanoti ichokwadi kuti mapiritsi anopiwa vanhu vanorarama neutachiwana ratove dambudziko rabata nyika yese
generally maARVs ari kunetsa so ezvinezvi thank you for strict supply yange bonani but again zvinhu zvekuti haudi kuti uende wakwira bhazi richinetsa wanoshaya mishonga yako but what is on the ground ndekuti iri kunetsa mishonga yacho pamahosipitari zvedu
Dr. Chonzi vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachifambira mapiritsi avo mazuva ose nokuti vazhinji vacho vane zvirwere zvinenge shuga neBP izvo zvinokwanisa kudhererwa nechirwere cheCOVID-19 chechauraya vanhu vakawanda pasi rose
hatitodi kuti vanhu varamba vachiyaka paweekends every week tinoda kuti vamapomishonga yavo 3 months 6 months oso nemazuva neCOVID aiudi want people kuti varamba vachigoya uya pachipatara tinenge tichida kuti vati akauyawo once in 6 months once in 3 months kana tukuvapa mahanweki vatiriuteta tichatowedzera risk yeother conditions po vane immunity inogona kunge isina kunyatsosimba saka udon't want that
Studio 7 yakamboedza kubata mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe mamiriro akaita dura remishonga yeart kusangano ravo asi havana kubatika panhare mbozha yavo vakafanobata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Gibson Mhlanga vakaramba kutaura nezvenyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirim Dzamiri
Muchirongwa chedu chelive toko na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti muzvipatara zvehurumende panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi huri kuramba huchiwenzera munyika sezvo webi apera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu zvinonzi zvaita manyamamire nerongo muzvipatara nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti uko chirwere checoronavhairasi chiri kuramba chichiendererawo mberi munyika. Vamwe vanhu munyika vaenderera mberi nekuramba mari dzemabond notes. Chimwe chizvarwa chekuChina chinopfuura vashandi vacho vaviri kugweru zvokonzera mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba ngozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Thank you.